Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina unyana 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau voshushikana nekumbunyikidzwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vari pabasa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino. Nyanzvi mune zveutano dzosvishikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare nhasi ambochengetedza vatori venhau vapfumbamwe avanga vaenda kumusangano wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nevemapato ezvematongerwo enyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ambosunga vatori venhau vapfumbamwe vanga vachida kutevera musangano wezvesarudzo wanga uchiitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika wanga uchiitwa pamahofisi ezeke eprovhinsi yeHarare nhasi. Mumwe wevatori venhau ava, Leopold Munende, ati iye nevamwe vake vasungwa nhasi mangwanani vakamirira kupinda mumusangano uyu.
Vatapi venhau gumi vasungwa nhasi shure memusangano weZimbabwe Electoral Commission wanga uri muHarare. Chaitika ndechekuti vatapi venhau ava vanga vari vakamira pakona 3rd naJason Moyo vachitokurukura havo zvanga zvaitika nenyaya yekuti vakawanda vanga vapotsa zvanga zvaitika. Vanonoka kusvika chi panzvimbo iyoyi. Sapangozoya mapurisa achifamba ne-D4D single cab ya-Dispo yemuHarare. Vakatanga kuvhundutsira vatapi venhau vachitipinda imumota. Hapana anoramba, anoramba torova. Vamwe vachibayiwa-bayiwa misoro. Ndovatatorwa tikaendeswa kuHarare Central Police Station.
Munhende ati kusungwa kwavaitwa kwanga kusiri pamutemo sezvo vasina kupiwa chikonzero chavasungirwa panguva yavasungwa vasati vazoregedzwa mushure mekupindira kwaita magweta munyaya iyi.
Kusungwa kwataitwa hakusi pamutemo nenyaya yekuti pane nzira inobvumidzwa kusungwa nayo vanhu zvekuti munhu achienda chero yachazoenda kupolice station anenge achiziva kuti ari kuendera chii, mhosva yake ndeche. Tavakumbira zvese izvozvezvo, varamba kutiudza. Takumbira chero mazita avo, varamba kutiudza. Tangozobatawo mazita one or two Sergeant Davison ndiye ataura akataiwa ndinda kusungai asaza kutadza hake kutiudza kuti atisungira chii.
Sangano remisa Zimbabwe rinoti vamwe vambochengetedzwa nemapurisa pamwe naMunhende ndi Thomas Maduku, Nyasha Dzashendoro, Robert Tafumanei, Marshall Bwanya, Gaddafi Wells, Adrian Matutu, Tongai Mwenje naTinashe Muringai. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau ava vazoregedzwa paHarare Central Police Station mushure mekunge gweta ravo vaChris Mike vapindira. Misa Zimbabwe inoti rikushushikana zvikuru nemaitiro emapurisa aya anogara akapindira pamwe nekuvhiringidza mashandiro evatori venhau. Zvichakadai, mapurisa anonzi asungawo munyori weprovhinsi yeHarare muboka revechidiki reMDC Alliance vaDanford Ngadzihore nevamwe mushure mekuratidzira kwaita boka ravo panga pachiitirwa musangano uyu. Munyori muboka revechidiki reMDC Alliance vaStephen Chuma vashora kusungwa kwevatori venhau pamwe nenhengo dzebato ravo.
Izvi zvinotaridza pachena kuti hurumende yava Munangagwa haisi kutevedzera bumbiro remutemo iro rinotendera pachena kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kana vaine zvinyunyuto uye zvinotaridza kuti hurumende yavamunangagwa hairespekti kana kuti haina rukudzo nevatori venhau.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi remapurisa nezvekusungwa kwavangadzi hore. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti ZEC yarambidza mumiriri webato ravo vaWilliams Madzimure kupinda misangano yeZEC nevemapato ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoile Sly Gwana kutinzwe kuti sei ZEC yakatora danho iri. Mapato anopikisa anoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvinobata nyaya dzesarudzo zvaanoti zvinoita kuti sarudzo dzemuna 2023 dzive sarudzo dziri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Kava Emerson Munangagwa nasi vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti nzira dzekurima dzinofanira kuwandudzwa kuitira kuti gohwo rirambe richikura, izvo zvinosimudzira upfumi hwenyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino, vamunangagwa vati kurima ndiwo musimboti weupfumi hwenyika, nekudaro zvakakosha kuti mabasa ekurima atsigirwe zvakasimba.
There is need to improve productivity efficiencies for increased output of the agricultural sector.
Panoda kuvandudzwa nzira dzekurima nadzo kuti tirambe tichikuwa pakuru.
Vati hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa zvekurima zvakaita seNational Enhanced Agricultural Scheme, pfumvudza intwasa, pamwe nechirongwa chePresidential Rural Horticulture and Livestock Program. Vatiwo varimi vekumaruwa vanofanira kutsigirwa senzira yekupedza urombo munzvimbo idzi. Vatiwo varimi ava vakakosha sevamwe varimi pakuvandudza gohwo pamwe nekutengesa zvirimwa kunze kwenyika. Vamunangagwa vati show yegore rino inoratidza pachena zvinokwanisa kuitwa nevarimi vekumaruwa kana vakaona rutsigiro sevarimi vekubhubhi neLupane.
The utilization of land and the water resources, new innovations by communities, as well as the adoption of farming as a business philosophy must remain the focus of collaboration and cooperation of stakeholders within this sector.
Vese vane chekuita nekurima vanofanira kushanda pamwe chete nekukurudzirana kushandisa ivhu nemvura nemazvo pamwe nekutora kurima sebasa.
Vatiwo hurumende yavo iri kuvaka madhamu maruwa, izvo zvichaita kuti varimi vemunzvimbo idzi vatange madiridziro ayo anoita kuti vawane gohwo rakakura. Vamunangagwa vakurudzira varimi kuti vagadzirire mwaka unotevera zvakasimba kuitira kuti pabude gohwo rakakura kudarika gore rino, sezvo nyanzvi dzemamiriro ekunze dziri kuti mwaka uyu uchange uine mvura yakawanda. Vatendawo Zimbabwe Agricultural Society ZAS nekuronga show yegore rino vachiti inopa mukana wokudyidzana nekupangana mazano pakati pevarimi nevemabhizimisi.
This important agricultural show, along with the recently held Zimbabwe International Trade Fair, therefore remain vital cogs in nurturing networks, strategies and building capabilities within both government and the private sector.
Show ino yakakosha seZimbabwe International Trade Fair ichangobva kuitwa. Zviratidzwa izvi zvakakosha pakuumba mushandira pamwe pakati pevarimi, hurumende nemakambani akazvimiririra.
Vatiwo mashow anofanirwa kuitwawo mumatunhu nemaward senzira yekusimudzira nekusimbaradza ukama hwevarimi nemabhizimisi. Vamunangagwa vatambidzawo mubayiro kuvarimi nemakambani akakunda pazviratidzwa zvegore rino. Varimi vawana mubayiro vanosanganisira Mai Chipo Chamura vekumashonaland central, avo vatora mubayiro wepamusoro pakurima fodya, nava vafundi Mpofu vekuzvishavane, avo vatora mubayiro wepamusoro pavarimi vanochengeta mombe. Kambani yeSitco ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani anoita zvekurima, kwozoti Zimplats ndiyo yatora mubayiro wepamusoro pamakambani anoita zvekuchera zvicherwa. Bazi rinoona nezvekurima ndiro rakunda makambani ese ari kuratidzira pashow yegore rino, uye yapiwa mubayiro webest overall exhibitor. Mutungamiri weZTS Vangoni Kudenga vati zvinofadza kuti vakaronga show yegore rino paita gohwo rakanaka, izvo zvinoreva kuti mabasa ekurima achasimudzira upfumi hwenyika. Makambani mazana maviri nevarimi zana vari kuratidzira paHarare Agricultural Show yegore rino iyo ichapera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Utano dzinoti dziri kushushikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwando hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 pazuva. Chiitiko chavanoti chinogona kutadzisa nyika kusvika pauwandu hwainotarisira kunge yabaya panopera gore. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 11,557 vakabayiwa nhomba yekutanga, kuchitiwo vamwe zviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 18,691 vachibayiwa nhomba yepiri. Bazi iri rakazivisawo kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19, vamwe mazana maviri negumi nevatatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu zviuru zvina nemazana matanhatu negumi nevatanhatu kana kuti 4,616 vafa necovid-19 kubva zvatanga chirwere ichi munyika. Pakupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi manomwe nezviviri zvine makumi matatu nevatatu kana kuti 3,072,033 vakanga vabayiwa nhomba yekutanga, kuchitiwo vakanga vabayiwa nhomba yepiri nyika yose vachisvika pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere nemumwe chete kana kuti 2,248,001. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kunyevenuswa kwemutemo unodzivirira kupararira kwecovid-19 kunogona kunge kuine chekuita nekuvarairwa kwave kuita veruzhinji panyaya dzekubayiwa nhomba pamwe nekuzvidzivirira mukupararira kwedenda iri. Varusike vanoti dzidziso inofanirwa kusimbiswa uye nemunhu wese anofanirwa kuve nechekuita, kwete kungomirira bazi rezveutano chete.
Ndingati dambudziko guru ratiri kuona nderekuti chero panonyevenutswa malockdown restrictions, veruzhinji handizive kuti pfungwa dzacho vanodziwanepi dzekuti vanobva vatofunga kuti naiyo COVID yacho yapera. Izvo zvatinokurudzira kuti dai mabasa edzidziso aramba achienderera mberi nekuda kwekuti kuderera kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubayiwa zvichaita kuti senyika tizosangana nedambudziko guru rekusvitsa iya yavanoti herd immunity yekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi. Pari zvino izvi vanhu vabayiwa varongori kumamiriyoni matatu chete. Saka izvozvo zvinoita kuti senyika tisakwanise kubuda mudambudziko recovid-19 kana tisina kunyatsobaya uwandu hwevanhu vanenge vachitarisirwa kuti tinge tine dziviriro yakakwana.
Tinoonawo kuti kana uwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 pari zvino huri kudzikira, zvingava here zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vange vachinyevenukawo kana maitiro avo?
Ndinoda kuti tanga tichirwisana ne third wave iya. Saka third wave iya zvechokwadi yadzikira. Izvo zvaakuitawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid hunge huchidzikirawo zvekare. Asi nyangwe munhu mumwe chete chaiye akafa nechirwere cheCovid, zvinhu zvinofanirwa kuti tinge tichivhunduka nekuzvitya. Saka izvozvo hazvifanirwa kunge zvirizvo zvekuita kuti vanhu vachidududza kuenda kunobayiwa nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vari kufa hwaderera nekuda kwekuti senyika tinenge tichiri takatarisana nenjodzi ye4th wave nekuda kwekuti pari zvino izvi kuvarairwa kwanyanyisa vashomanana vachiri kutevedzera maguidelines. Chero kwaunofamba yezvino izvi unoona kuti vanhu vanyanyisa kuvarairwa, havachapfeka mamaski, magungano ave kuwanda. Saka izvozvo zvinoramba zvichitisa munjodzi yekuti tikasaramba tichinobayiwa neuwandu hwedu tichasangana nedambudziko re4th wave
Ndiana anofana kunga achipa dzidziso yamuri kutaura iyi varusike.
Hongu basa rezveutano reministry of health rinokwanisa kunge ririyo riri kutungamira. Asi mumwe nemumwe kubvira pane iwe nyamunhu chaiye une basa raunotarisirwa kuti unge uchiitawo maringe nedzidziso. Totarisa mungave mucommunity chese tine basa. Hatifanirwi kungosiyira basa iri kune vezveutano chete kwete.
Avanga vari mukuru wecommunity working group on health vaita irusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika 15 dzemuAfrica dzakwanisa kubaya nhomba vanhu vadzo vanosvitsa nhasi zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. World Health Organization yakatara muna chivabvu kuti nyika dzemuAfrica dzinge dzabaya huwandu hunosvika pazvikamu 10 kubva muzana kana kudarika panosvika kupera kwemwedzi uno. Asi nyika dzinosvika zvikamu 60 nezvitanhatu kubva muzana dzatadza kuzadzisa kurudziro yeWorld Health Organization. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakapinda muurongwa hwakaitwa madeko wemutambo webaseball wepagore wenhengo dzedare reCongress vachiedza kukurudzira nhengo idzi kuti dzitambire bhajeti rekuvandudza hurumende yemari inoita mabhiriyoni 3 nechidimbu. Kusaitwa kwesarudzo dzemabielections kubva gore rapera uye makakatanwa munyika pakuti Zimbabwe Electoral Commission ingakwanisa kuita mutongi gava here yave kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika pachikandiranwa makobvu nematete. Kunyange nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia, Tanzania neMalawi dzakaita sarudzo, South Africa ichitarisirwa kuita munguva pfupi inotevera. Sarudzo muZimbabwe dzakangomiswa nehurumende kwenguva isina kutarwa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga uye nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Blessing atanga nekubvunza vaDzikiti nezvedanho reZEC rekumisa MDC Alliance kupinda mumisangano yezvesarudzo.
Pavaonera tinoita tichikona kuti veZimbabwe Electoral Commission vari kuti tiri kudana mapato vanoziva kuti ari notified kwavari. Saka tatarisa mapato avanoziva kuti ari notified kwavari, tinoziva tose kuti nyaya yeMDC yakaenda kumatare. Zvikabuda kumatare ikoko, MDCT ava kutungamirwa navamonzora. Saka vamonzora ndo vanotambira zvegwaro rekuti vamiririre musangano wavo. Sevatazoona zvakare kuti iwa by that ruling iyoyo zvakareva kuti MDC Alliance is the biggest partner and MDC Alliance is MDCT. Saka naturally that is the alliance, that is the party that approved the presidential candidate. Saka that is the party again, obviously, ino notify on ZEC kuti kune musangano uripo. Nyaya kuti you must also remember kuti va mobile committee ndiye vakanga vari election agents MDC Alliance candidates in the last election. Saka zvoreva kuti by the nature of being the agents vandivo vanokokwa kwemisangano ine chekuita nezveZEC kubva kune veZEC secretariat. Saka ine handioni paine chinoitwa chiripo. Chinoitwa chitoripo ndechekuti ivo vanhu vemusangano weMDC CEO MDC Alliance ngavapedze nharwa dzavo vari kunze ikoko vasina kusanganisa nekusvibisa zita rekomishoni yeZEC munhunha dzavo dziri pakati pacho zvavo.
VaMavhinga, munoona sei zviri kutaurwa navaDzikiti?
Kwete, chiripo ndechekuti musangano weZEC waisafanira kutora divi kana kuedza kupatsura kuti kune vamwe masangano asingakwanisi kupinda kumisangano nekuti ZEC haisiyo inoti iri bato rezvematongerwo enyika riripo kana kuti harisi. Kana kuine vanhu varipo vane bato ravo vanoda kupinda mumisangano, munhu wese anofanira kuti akokwe. Zviri kuitwa neZEC mucherechedzo wekuti zeka ina kumira pachokwa disa mtongi kwa maenza nise zeki ine kwa yakare rekera kune mahunga hunga yekuti zvichida vanenge vachibvudza vamwe kana kuti vanenge vachiti nekuti batore MDC Alliance rakambovaendesa kukoti saka vari kuti havachadi kuti MDC Alliance ipinde mumisangano yavo hazvisinyizvo hakuna mutemo unodzivisa vamiririri veMDC Alliance kuti vapinde mumisangano yezeki saka zviri kuitwa izvi mucherechedzo unofanira kuti uonekwe nemhuri yeZimbabwe kuti kana zeki ichidai pamuti munyoro iko zvino kokuzoti panguva yesarudzo hatingatarisiri kuti ndiyo zeki ingapa mhuri yeZimbabwe sarudzo dzijechetere dzakanaka dzakachena dzisina kuti vanenge varerekera kune rimwe divi rimwe chete ndo dambudziko ratiri kuona riri kubuda iko zvino apa
vadzikiti tichitarisawo neiyo nyaya yesarudzo tiri kuona nyika dzakawanda dziri kuita sarudzo kunze kwezimbabwe zeki ichitiyo inonzwa kubva kubazi rezveutano asi taona Zambia yaita sarudzo Malawi South Africa iri kuita America Tanzania munoona senyaya
nyaya iri pachena pakutizvo patori nestatutory instrument iripo iri related kuti zveutano hwenyika yakanangana nenyaya yecovid-19 covid-19 tichinayo tichitiri kuirwisa vangwanani siku nesikati saka zvazvinoreva nezvekuti zeki haiise mutemo yoroteerawo mutemo wenyika saka zvichireva kuti izvo vanotozoona kane kurelaxwa kweinstrument iyoyo kana ichinge yasvika pazvakukodzera kuti vanhu vange vachiwadzana kusvika papoint yekuti tingaita maelections muzimbabwe
vamavhinga
nyaya yemabielection yesarudzo iyi inotitaridza pachena kuti pane vari kutya sarudzo nekuti hakuna chinotadzisa nyika kuti iite sarudzo dzakanaka nekuti covid idenda ririko richaramba ririko kwemakore anotevera nyika dzese dziri kutora matanho ekuzadzisa kodzero yevanhu kusarudzo kuti sarudzo ngadziitwe nenzira inoita kuti denda risapararire recovid-19
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa mavhinga vari parunhare vari kuBritain manzwa zvakare kubva kunhengo yezano PF vaGilbert Dzikiti vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Mhuri yemumwe murume akaurayiwa nenzou muguta reKwekwe mwedzi wapera inoti ichiri kurwadziwa zvikuru uye inoshushikana nekwainoti kusabatwa zvakanaka kwakaita nyaya iyi nebazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority kana kuti ZimParks. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Max Piwe Mario vanoratidza kurwadziwa kukuru pavanotsanangura mafiro akaita mwanakomana wavo vaAllen Mario avo vakaurayiwa nenzou pedyo nepamba pavo papurazi ravo riri kunze kweguta reKwekwe pakupera kwemwedzi wanyamavhuvhu. VaMario avo vaive nemakore makumi matatu nemashanu vakadzingirirwa ndokutsikwa-tsikwa neimwe yenzou dzaisvika nhanhatu dzaive dzauya kuzonwa mvura kunze kwemugodhi wemhuri yekwaMario apo vaishanda musi uyu. Kunze kwekurwadziwa nekurasikirwa nemwana wavo amai Mario vanoti vanoshushikanawo zvikuru pamusoro peramangwana remudzimai nevana vaviri vakasiyiwa nemushakabvu.
Chiitiko ichi chiri kutirwadza sevabereki nehama neshamwari. Mhuri asiya mhuri nemwana mukuru wacho ane 10 years mudiki wacho ane 1 year 5 months nepamiri pamusoro saka mukomana uyu ndiye anga achishandira mhuri yake achichengeta mhuri yake.
Baba vemufi vaTimothy Mario vanoti vanorwadziwa kuti mitemo yenyika inochengetedza mhuka kudarika vanhu vachiti nyaya yekuti nzou dzakasvika mupurazi ravo riri pedyo nedhorobha inoratidza kuti upenyu hwevanhu vakawanda hunogona kuve huri munjodzi. Mario vanochema-chema vaonekwa vanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nyaya yekurayiwa kwemwana wavo vachiti veZimbabwe Parks and Wildlife Authority kana kuti ZimParks havana kubudisa chokwadi chezvakaitika.
Havana kana kutoya panhamo kuzochema neso. Kana sorry chaiyo chaiyo havana kuita isusu tiri pakuchema mwana iwo vakutomhanya kunobudisa zvinhu zvisizvo zvakadini zvakaitika manyoro ava kuita kuti mwana angachitora vachanzi Sofia handizivi kuti inoitwa sei nokuti ungafuratira nzo uchitora mapicture kuti iwo ubude nayo hazvina kuitika isati auraya mwana uyu about 500 meters pane mwana ane makore 15 ekuzvarwa akabayiwa futi nenzo iyo ikapotsa yatomuuraya vakaitwa mastitches kwesoko nemusoro nemusoro takamuona muhospital achisonewa izvozvo zvitikutaura kudaro so anofuta mabills acho ndiani
sekuru vemufi vaAugustine Mabika avo vanove mumwe wevanhu vakatanga kusvika pakafira muzukuru wavo vanoshorawo mapurisa nevezimparks vachiti vakanonoka kusvika panzvimbo mushure mekunge vazeviswa nezvenyaya iyi hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi asi mutauriri wezimparks vatina shefarao vati bazi ravo rine hurombo nekufa kwemurume uyu vakatsinira kuti kusvika pari zvino kune vanhu makumi mana vaurayiwa nemhuka dzemusango mugore rino chete
tine vamwe vakawanda vari kurasikirwa neupenyu mushure mekunge vatsikwa nenzo mushure mekunge vachiva neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana-siyana dzosanganisira mapere makarwe nedzimwe mhuka dzemusango iyi inyaya inosuwisa inyaya inotirwadza asi dambudziko ratinaro nderekuti tinogara tichitaura kuti mhuka dzedu dzawandisa kana mhuka dzawandisa zvoreva kuti dzinenge dzava kufamba dzichipinda munogara vanhu dzichitsvaka chikafu tsvaka mvura mukatarisa nyaya yakaitika kukwekwe pedyo panogara nzou makiromita angangoita iwo 60 zvinoreva kuti akawanda asi nzou dziri kufamba kubva kwese ikoko dzichiya dzisvika muwana
vafarawo vati bazi ravo rinoita zvose zvarinogona kuchengetedza mhuka asi vayambirawo veruzhinji kuti vangwarire kuti vasaswedera pedyo nemhuka idzi kana vachinge vadziona vatiwo munyika hamuna mutemo unoita kuti hama dzevanhu vanenge vaurayiwa nemhuka dzesango dzibatsirwe vachiti bazi ravo riri kutatarika zvekutombotadza kubhadhara vashandi varo nekuda kwekushaya mari yakakwana yekuitisa mabasa aro
pari zvino hatina hurongwa hwatinahwo kunotoita sei kuti ikwanise kupa muripo kune vanhu vanenge varasikirwa nevadikani vavo kana kuti nehama dzavo asi chishuwo chedu ndechekuti dai tati takwanisa kuti mhuka dzakawanda dzakadai dzatibatsira vanhu vawanawo chowiri kubva kune mhuka idzi nekuti vazhinji vari kutsikwa nemhuka idzi vazhinji vari kurayiwa nemhuka idzi vari kukuwadzwa vanotonhongawo masvosve nemuromo havana chavanacho zvinova zvinotisuwisa zvikuru asi tiri kuchema kunyanyanya vaya vaya vanobva kumhiri vanenge vachiti musabate nzou musauraya nzou
pave nenguva zimparks ichichema chema nerekuti nzou dzawanda ichiti munyika mave nenzou dzinosvika zviuru zana asi mo munyika muchikwanisa kungove nenzou zviuru makumi mana nezvishanu Zimbabwe pamwe neBotswana ndedzimwe dzenyika dzemuAfrica dziri kuti dai sangano reConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kana kuti CITES ravhuma kuti nyanga nezvimwe zvinobva panzou zvibvumidzwe kutengeswa zvekare asi vamwe vanorwira kodzero dzemhuka vanoti nzou dziri kuita shoma pasi rose zvekuti kurambidzwa kwekutengeswa kwenyanga dzadzo nezvimwe kunofanirwa kuramba kuripo ndakamirira Studio 7 paPardon Farm Mukwekwe ndini kudzanai Musengi.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nezvezviminga mupinyi zviri kusangana nevanhukadzi pamwe nevechidiki mukunyoresa kuvhota. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatori venhau voshushikana nekumbunyikidzwa kwavari kuitwa nemapurisa kana vari pabasa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura zviri pamutemo Harare Agricultural Show yegore rino. Nyanzvi mune zveutano dzosvishikana zvikuru nekudzikira kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuMpandula 2021 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon.
Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni oyarare agricultural show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Intatha izindaba ezime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje wasokufika amapolisa ehamba nge-D40 eka-Dispo qalisa ukuthi wonke umuntu engena emoteni esethusela intatha izindaba ngemboma lokunye sasesiswa Harare Central.
Ubotshwe intatheli izindaba ezilichumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe MDC Alliance emahofisini eZEC. Izakhamizi zakobulawa zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. So wezokulima omkhulu elizweni oyarare agricultural show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhlanje ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba.
Umbukiso lonyaka ngowekhulu lanye 111 njalo umongameli ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba aqhubeke eqinisa umsebenzi wokulima ngoba uyiwo insika yokuvuselela umnotho welizwe. Umongameli uthe uhulumende wakhe uyawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokulima kungakho eminyakeni edluleyo ephumele inhlelo zokuphathisa uzulu wasemaphandleni ukuthi aphiwe inhlanyelo lezinye indingeko zokulima kulesi sikhathi phansi wenhlelo ezifana labo intwasa.
Wezwa mnotho abe maphandleni bengenelisa ukuba lenzuzo kuyanceda ukuba silwise ubuyanga elizweni lokuba sibe lentuthuko elizweni.
Uqhubeke esithi uhulumende wakhe uzimisele ukwengeza inani lesifuno esitholakala kuleli ukuze ilizwe lingabi lendlala.
Kumele senze ngcono ukuba sibe lenzuzo kwezokulima ukuze sibe lesivuno esingcono. Ngibonga iZimbabwe Agricultural Society le National Economic Consultative Forum ngokwenza umhlangano we-agribusiness lonyaka.
Umnangagwa onxume abenhlanganiso eyeZimbabwe Agricultural Society abaqoqa umbukiso wezokulima mnyaka yonke ngokuhlela kuhle owalonyaka lanxa ilizwe liphakathi kokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ucine ngokunikeza imivuzo kubalimi lamankampani anqobe kumncintiswano wokuba lombukiso lembukiso emihle lonyaka. Abalimi abathole imivuzo bagoqela unkosikazi Chipo Chamura ovela esigabeni seMashonal and Central ngolikulima igwayi elihle, umnumzana abafundi Mpofu ovela ezishabane othele umvuzo wokufuya inkomo. Inkampani yenhlanyelo eSidco yiyo ethole umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle, kuthi iZimplus yathola umvuzo waphezulu kumankampani akumsebenzi wezokwemba. Ugatsha lukahulumende lwezokulima luphiwe umvuzo waphezulu wokuba lombukiso omuhle ukwedlula yonke lonyaka owe-Best Overall Exhibitor. Amanye amankampani angamakhulu amabili labalimi abedlula ikhulu baphatheke embukisweni walonyaka obuhamba ngendikimba ethi Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement to Rally Support for the Cause of Agriculture and Attendant Value Chains for Increased Production, Productivity and Profitability. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zebulilima esigabeni seMathebeleland South zikhala ngokuthi amakilinika lezibhedlela lapho okuhlatshwa khona abantu ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 akhatshana kakhulu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Sokusithi dlwe kuzakhamizi zasebulilima ngokuqakatheka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine besithi imikhankaso yemfundiso ngalolu bhubhane ikhanya isabalele njalo isikhona ngempela emangweni lo. Ukhansila ka-Ward 2 eBhalatha eGwambe umnumzana Melusi Lovson Nkomo uthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine abantu sebelwamukela kodwa abathathisi kahle ukugqoka imask le-social distancing.
Kwaqala abantu babengavumi bethi kona lo mkhuhlane vele sekuthiwa amakhiwa kuphela kona kubatshana. So kathisa sebephosa bekubona ngoba sekuye lawo lama cases abasebabonile senzakala ngayo i-COVID esihlokweni zabo khona lapha. Kwakathisi sebengani sebenanzelela but into angana bakayiqinisi kakhulu yama-social distancing lama-mask.
Silaka wa 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi bayayithola imfundiso ngobhubhane lweCOVID-19 udubo nje ukuthi abantu bagcina bengaqhakathekisi iziqondiso zokuzivikela ngoba bayabe bedinga okuya ethunjini.
Bakhona abafikayo abavele ngathi nezihlukeneyo befundisa ngeCOVID-19. Ayisibo bodwa nakhona apha silo HT eclinic yethendweni lama village health workers afundisa nsuku ngesuku ukuthi abantu baziphathe njani ngale COVID-19. Bese ngibuya ukuthi khona kukhona njalo ama problems esihlangana ngawo. Ama problems afana lala kulendlala akulula ukuhamba nje sisathenga esikuthengayo kumbe ezitolo ezinjengabo Plumtree.
Unkosikazi Juliet Moyo weThekwane ebulilima uthi isimo seCOVID-19 emangeni wakhe asimanga kuhle. Izakhamizi zebulilima zicela uhulumende ukuba angenele asize ngenhlelo zokuziphilisa ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown njalo alethe amakilinika duzane lezakhamizi ngoba akude njalo akuhambeki. Izolo abogatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi inani labantu abahlolwe bafumanwa bele COVID-19 bedlula kancane abangamakhulu amabili 213 leli gcikwane labulala oyedwa. Ngasikhathi sinye abantu abedlula izigidi ezintathu 3,072,033 bebesebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuthi abedlula izigidi ezimbili 2,240,001 besebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Uhulumende uthi isifiso sakhe yikufinyelela ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi 10 million ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 kumbe isilinganiso songamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe kusimo sokuthi livikelekile abayithi yi-head immunity. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Bocho intatheli zindaba ezilichumi namhlanje ngesikhathi zidinga ukuthapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance besola ukwaliswa ukungena emhlanganweni wamabandla ezombusazwe obuqhutshelwa emahofisini awezeke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcileyo.
Intatheli zindaba ezibotshiweyo zibalisa uThomas Maduku, Nyashazashe Ndoro, Robert Dafumanei, Masha Ubwanya, Desmond Munemo, Leopold Munende, Kadathi Walls, Adrian Maratu, Tongai Mwenje, Lotina Chemuringai. Omunye wabalichumi laba othumele umbiko esenkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ababotshwe bahlaliswa khona owamahola amabili uLeopold Munende uchasisa abahlangane lakho.
Intatheli izindaba ezilichumi zibotshwe ngemva komhlangano weZEC lamapolitical parties athi ukhona namhla ngolwesithathu. Intatheli izindaba zime ku-3rd lo Jason Moyo zixoxa nje ngoba iningi ebelingabonanga okwenzakeleyo amapholisa ezefike liphuzile. So bebephonga ukutshelana nje ukuthi hayi bekusenzakala lokhu lalokhu. Basokufika amapholisa ehamba nge-D4D eka-Dispo oweHarare
aqalisa ukuthi wonke umuntu engene emoteni esethusela intathe izindaba ngemboma lokunye bebahlokoza amakhanda sasesiswa eHarare Central.
Lokhu kugcizelelwe ngenye intatheli izindaba uMasha Ubhwanya.
Besingama-journalist ade emile efuna ukukhava idemo. Sisamile ku-third lo Jason, wabuya i-pickup yamapholisa, abanye begqoke ama-uniform, abanye in plain clothes. Babuya basithatha bathi ngena emoteni, ngena emoteni ngokugijima. Bazanga basinika ithuba lokuthi sichasise ngama-journalist sibe singaphenduli sibabuthi sibotsheleni nabafuna zanga bafuna ukusichasisela ukuthi sibotsheleni and the training ngasithi salichaya vele nasafa kudala yabantu esibafunayo abalenkani.
Igqwetha lelodumo umnumzana Chris Mike ngunye othunywe zinhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ukuba ayencedisa kudaba lolu. Intatheli lezi zikhulule zingetheswanga icala ngemva kokuqeda abaholi amabili zemapholiseni. Isimo selizweni siqhubeka sisiba nzima kulokudonselana kwezombusazwe ngesikhathi ilizwe lilungisela ukhetho kumnyaka ka-2023. Ibandla le-MTC Alliance lethesa uhulumende omlandu wokubangela ukungahlalisekeli elizweni ngokwephula amalungelo enhlangothi ezijeneyo zempilo ukugoqela ukufakela intatheli izindaba imigoqo engaqedakaliyo kusenza umsebenzi wazo lamabandla aphikisayo ube nzima. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla nokunye okokuziphilisa okuqonge ngesilinganiso sokuphose kufike kokuhlanu ekhulwini 4.8% ngalinyanga kampandula kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat lwethule umbiko oveza ukuqonga kwendleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha, yona eqonge yaya ku-$39,924 ngompandula, isuka ku-$38,101.50 ngoncwabakazi. Lokhu kwenzakala iholo lezisebenzi eziningi lilokhe limindawonye lapho iningi labantu lisithi alisenelisi ukuziphilisa ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Njengezisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, ufakaza lokhu.
Isimo somnotho kasimanga kahle, izinto ziyadula, ziyakhwela njalo nje, okuveza kahle kamhlophe ukuthi umkhono uyadilika. Kanti ke balutshwana abantu abazuza leyo mali okuthiwa iyadingakala, lale eqanjwa imali yakhona incane kakhulu nxa uqathanisa lalokho okudingwa ngabantu. Ngakho ke okokuqala nje inombolo zeZimstat ziphansi kakhulu, abantu imali abayidinga ukuthi baphile inengi kakhulu kulale ekhulunywayo.
Umhlali wakoBulawayo uthi wonke umuntu usephila ngokuthengisa.
Ukusurvive kwangkhona sekunzima kakhulu la eZimbabwe because izinto zonke ziyadura and imali le holwa i-RTGS vele ayisisindawo ngoba izinto ziyadura, ihlala ikhwela imali yangkhona, noma ihola vele ayikuncedisi, ayimpilisi nzima kakhulu. Lokuhasla vele wonke umuntu usehasla, wonke umuntu uyathengisa, akusela profit.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, omunye wesisebenzi sikahulumende, uthi abakwazi lokuthi baphila njani lemuli zabo ngeholo eliphansi kangaka.
Kulobunzima obukhulu ngoba izimuli zethu asazi ukuthi sizenzeni ngomunye wakhona elizweni. Khathesi nxa sikhangela ikholo lethu lemali esibona kumele iphathe imuli ye-6, siyazibuza ukuthi siphila ngaphi.
Umnumzana Michael Mkandla osebenza ema-industry akoBulawayo uthi imali abayitholayo emsebenzini incane kakhulu ukuthi labo baphile kuhle.
Amankampani amanye ayapha imali engange-$45,000 ngenyanga, kuthi amanye amakhampani anjenge-PG Industries aholisa abantu imali engange-$18,000 okudanisayo kakhulu. Nxa sesikhangele umehluko wakhona silokudana kakhulu ngoba silendleko eziningi ezifuna ukubhadalwa. Kugcina kusenza lathi sibe sesithengisa okungekho emthethweni.
Ingcwethi ezicubungula ngezomnotho zithi lokhu kuqonga kwendleko yokuziphilisa kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa lemali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika. Ngenyanga kaNtulikazi Uhulumende uthembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamakhumi amahlanu ekhulwini i-50%, kodwa ingcwethi zezomnotho welizwe zithi lokhu sekugugudekile ngenxa yokuwa kwedola leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje kuhlelo asidluzeni bomama sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana labasakhulayo ekubhaliseleni ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe voter registration exercise. Amalunga amabandla aphikisayo athi abotshwa amahlayana kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, lawe bandla leMDC Alliance, kusanda ukubotshwa ilunga leMRP, umnumzana Patson Xaba okuthiwa watshontsha imali entaba zinduna ngesikhathi ibandla lakhe litshengisela epulazini lomlungu bezama ukuvimba umsekeli webandla leZANU-PF ocatshangelwa ukuba wangena ngenkani kuleyo ndawo. Abakubandla leMDC Alliance labo bathi bathwaliswe nzima ngamapholisa ababophela ukuqhuba imihlangano ngesikhathi kumemetheka igcikwane le-COVID-19 kanye lokuzama ukungena emhlanganweni obuqoqwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission namhla. Izeki ithi bandla leli kalila mvumo yokungena imihlangano eqhutshelwa eHarare lezinye indawo zelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alphos Fuyane okubandla leMRP, lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende ekubandla leZANU-PF. Umnumzana Fuyana usungula lingxoxo.
Isimo eZimbabwe sithanda ukushuba, sithanda ukuba sibi kakhulu ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngoncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZANU-PF vele iseva iphila ngakho khonoku ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Ye, kambe kunjalo yini baba Chuma?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazonke nje amanye jikelele ahlaselwe lubhubhane lwe-coronavirus. Kulezi zinto ezithize ezivumelekayo, kulezi zinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho into eqhakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment umunye lomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye umunye umuntu unqasho yenza umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right yomunye umuntu. Lathi sinje siZANU-PF nxa silento esilukwenza sinomhlanga esilukwenza siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area ukuthi bakithi akusivumele lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Fuyane, so nxa sikhangela-ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani nxa kukuthi lingazama ukwenza imihlangano liyabotshwa?
Uyakhuluma uthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungcwatshwa kuginimbi, abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowahlupha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla lemthwakazi ze-Republic Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badojwa emgwaqweni kuthiwa bafakwanga emamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station. Uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-trump up charges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu-PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these trump up charges, ngesiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajele akithi a-overcrowded uyivikela kanjani i-corona. Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi bebotshelwa into abangazaziyo nguhulumeni we-ZANU-P F. Okusho ukuthi ZANU isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu, ithemba ukuthi abantu baseze batshengisele ngoba ibisicatsha ngemva kwe-corona.
Uthuma ukuya phambili kumele kwenziweni.
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ukubana iy'mpilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthwakazi, baningi abantu abaku-MDC ozapha labanye abangakaze bebona umnyango we-police station, abangakaze bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho-ke nxa bekwenza nje kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho okuhlukumeza nxa uzama wena ukubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule uyakubamba vele, kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, lo mnumzana Alphos Fuyana webandla le-Mthwakazi Republic Party bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Abesifazana bathi babhekana lengxaki eziningi nxa befuna ukubhalisela ukuvota, ezigoqela ukuhamba umango omude ukuyafinyelela lolu hlelo, ukuswelakala kwezithupha lencwadi zokuzalwa ikakhulu kulabo abathinteka ngesikhathi segugurawundi, kanye lokuguquka kwamabizo alabo asebetshadile kumbe abehlukane labomyeni okufanele bedinge amanye amaphepha okufakaza lokho. Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance, uthi baphakathi kokuqhuba uhlelo olubizwa ngokuthi Qoki Gogoyi, lapho abaqoqodela abantu ezindlini bekhuthaza abesifazana ukuthi bevote.
Bafundisa ngokuhle kokuthi barejiste ukuvota, njalo lokuthi bakhiphe abantwana babo abasanda kufikisa 18 years kumbe abazafikisa 18 years ngo-2023 ukuthi bakhuthaze. Kungani sathi Qoki? Ibala elithi Qoki umuntu oyabezehlisa nxa engena emzini ongaso wakhe. Gogogoyi ngesishona, you be humbling yourself, ucela ukuthi ungene emzini bakuvumele.
Balwamukela njani abantu, njalo lilubona njani esingathi ngesilungu iku-accessa lokho kubona ukuthi ngempela lilomthelela omuhle?
Baba, singabanika i-transport abantu ababeberejistile abaningi bangikhona babhalwa phansi amabizo kwenzeka ukuthi sibe le-record ukuthi sibe sazi ukuthi abantu esibahugileyo ukuthi bayibhalisa bangaki, ngenxa yokuthi kusasa uzizwa sokuphuma emaphepheni ukuthi kobulawayo ngenyanga September kurejista abantu abayi-2. Thina sabe sikwazi ukuthi kurejista abantu abayi-100. Siyakhona ukuthi sikhulume ukuthi iphepha leli lamanga abantu abarejistileyo abangu-100. Nansi i-tryweet i-evidence abantu barejista abayi-100.
Abesifazana babhekana lengxaki ezinjani kathesi ku-voter registration exercise?
Ingxaki zikhona sibili kakhulu ekuthini indawo ezibhaliselwa khona kumbe lapho kurejistwa khona zinlutshwane, njalo ukuthi abantu bayefika khonale kufuna izimali. Nginganika umzekeliso wakobulawayo Sandekile, indawo lapho kurejistwa khona inye kuphela ende kusefamona, so abantu abahlala emalokitshini babemele bagade kabili ukuhamba, bagade kabili ukuphenduka ukuthi umuntu ayirejista. So ngenxa yodubo lolo lukhona, umuntu uyakhangela ukuthi ifor usa le yami le ngilayo kulokuthi ngihambe ngiyebhalisa ukuvota, ngcono ngithengela abantwana ukudla. Kungani izekhi ingavuli indawo eziningi lapho kubhaliselwa khona abantu ukuthi bayevota, njalo kanti kungani ngani bengayenzi ukuthi abantu ba register online sandekile nqa nikwanisa ukuchecka online ukuthi ibizo lami likhona yini ku voters roll ngizayehluleka kanjani ukuthi ngi register online omama abaningi bagcina besileke ukuya vota kodwa sifuthanda ukuthi sibonge amanye ama organizations ancedayo ngezimali zokuthi abantu kumbe i transport ungabona into usuyidubekela khona kwililungelo then usube kwazi ukuthi kulo dubo olukhulu kakhulu even ibhethi nxa ngakutshela kathesi sithandekile ibhethi sibili ngilo mntwana mina obelethileyo mhla ka 5 May umzukulu wami akabi le birth certificate uyehluleka ukuthi athole that confirmation record akabi layo up to now so because umntana nami she's a girl so ngumama la iyo ama problems ahlangana labo ma so nxa ezaqalisa ukuhlangana lama problems anje akunjela ukuthi lapho siyakhula siyakwa umama omkhulu kuzahlangana lezi zinto ezingaki endleleni
lo ngonkosikazi Barbara Tanyanyiwa isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le MTC Alliance esixoxelayo esebilithane. Inkampani yendizamtshina eSouth African Airways isiqalisile umsebenzi wokuthwala abantu lempahla ngendizamtshina kuhambo lokuya eZimbabwe lokuphenduka ngemva komnyaka olengxenye indizamtshina zayo zingaphaphi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyinjabulo enkulu kusebenzi ze-South African Airways ngesikhathi indizamtshina yokuqala yale nkampani isukumayo o-R Tambo International Airport eJohannesburg ilubhekise eHarare. Bese kulo mnyaka olengxenye lezisebenzi zihlele emakhaya kulandela ukuphelelwa imali kwenkampani yabo kwabangela ukuvalwa kwayo ngo-2019. Ekufikeni wayo eHarare ifice izisebenzi zayo eRobert Gabriel Mugabe International Airport lazo zithabe zimazite. Umelwe South Africa eZimbabwe unkosikazi Rejoice Mabuda Fassie laye obekhona ngesikhathi indizamtshina yakuqala le isehla eHarare utshele bezindaba ukuthi kuyinjabulo enkulu ukubona indiza zale nkampani zibuyela emoyeni.
It is very, you know, heartening. Sizaqinisekisa ukuthi indizamtshina zethu aziphindi zisuke emoyeni.
By all means to keep it there.
Umsekeli kampani Tambo Gatsha lwezokuthutha eZimbabwe umnumzana Mike Madiro laye obekhona esilindweni sendizamtshina ngesikhathi fika utshele bezindaba ukuthi ukuphapha njalo kwalezi ndizamtshina lithuba elihle kubosomabhizimusi lezihambi eZimbabwe.
Obviously that means better service for
ukuhamba kuza kuba lula lezamabhizimisi ziqine nko
the tourism industry and the business community.
Ophethe zezimali kwinkampani yeSouth African Airways umnumzana Fikile Mhlonhlo uthi bakhangelele ukuthi ngokuya kwesikhathi zande indizamtshina ezihambela kwamanye amazwe.
It exceeded our expectations. Again,
besingakhangelelanga ukuthi ngamalanga okuqala siyaphumelela kangaka.
Load factors far exceeding 70%. It's a good day.
Ekuvuseleleni linkampani uhulumende usebenza ndawonye lenkampani ezimeleyo eThatso Consortium ukukhangelela ukuthi ifake amarandi angamabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion rands kulinkampani okuzenza ivuke ngokugcweleyo. Ngenxa yokuthi South African Airways inkampani kahulumende intengo yokugada ivame ukuba ngcono nxa uqathanisa lezinye indizamtshina okwenza iningi labasuka eZimbabwe loba abayakhona basebenzise yona kakhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Singakehlukani-ke kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokulima omkhulu elizweni weHarare Agricultural Show oqale ngolwesibili kuyona le iviki uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli Emerson Mnangagwa. Bobotshwe intatheli zindaba ezilitshumi eHarare namhlanje zithapha udaba lokutshengisela kwabe-MDC Alliance emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Izakhamizi zakobulawo zihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.